mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 7 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yazvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi kana pava kuzvida pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittances ayaya, handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhirioni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki mirioni. Ndo patinoona kuti maitiro ava apa vazvenga chokwadi.
Dzimwe nyanzvi dzinoti huwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemirioni rimwe chete.
Nguva yafuura taiona kuti pakunoderera inflation, maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera.
Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwaitika painflation yepamwedzi hakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji zvabvawo zvadzika.
Tinovimba kuti vana chiremba vavo vachakwanisa kunovaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anoteera, kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo, uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano.
Gweta rava Jobsikala rinoti vanotarisira kuti vasikala vachaonekwa nana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Amana.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinopokana nebazi rinoona nezvekuverengwa kwavanhu reZimbabwe Statistics Agency, ZIMSTAT, pamusoro peuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. ZIMSTAT inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvisviki mirioni rimwe chete, vachiti mukuverenga kwavo vakawana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoita zviuru mazana mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nezvina, kana kuti 908,914. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDefry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uwandu huri kutaurwa neZimstad haungavi iho. Muzvinafundo Masocha vanoti mari inotumirwa kumusha nezvizvarwa zveZimbabwe yakabva pabhirioni rimwe chete remadhora ekuAmerica muna 2020 ikasvika pabhirioni rimwe chete nechidimbu chemadhora ekuAmerica gore rapera 2021, vachiti izvi hazvigoni kuitwa nevanhu vasingasviki mirioni rimwe chete.
Manhamba aya ari pasi chaizvo, sokuziva kwatinoita isu kuti maZimbabwe akapambira pasi rose. Tikatarisa munyika yeAmerica chaimo mune mastate kana kuti vati zvizika muZimbabwe maprovinci 50 mustate moga moga muna mazana namazana amaZimbabwe. Saka ameno kuti hurumende yakaverenga sei vanhu kuti zvosvika ipapo, asi mavonero angu namazivire angu ndokuti muna vanhu vakawanda chaizvo kudarika vadzine hurumende ndo vari kunze, nokuti hatizivi kuti kana vari savana vangu nyange vakazvarirwa muno muAmerica anongova maZimbabwe. Nokuti ndakadzokera kumba navo ndikandivatoresa mabirth certificate vomuZimbabwe, vakaverengwa sei vana ivavo? Saka nzira yakashandiswa nehurumende kubvira pakutanga kuverenga vanhu vari kunze inenge nzira isingabudisi chokwadi. Saka pakaverengwa muZimbabwe havana kunge vakashandisa maembassy eZimbabwe ari kunzari muno maAmerica kuti vange varivo vanotiverenga navana vedu vachapadzire kuti yanguva yekuverenga maZimbabwe tiri vangani. Saka hazvigoni kuti nhamba yamaZimbabwe inzi iri zasi kwemiriyoni. South Africa, Britain kwakaendwa kwaendwazve kubva nguva yehondo isati yatanga. Kuaustralia ndizvozvovo, kuamerica munoku, kana kuri kusouth africa kuna ana Botswana. Saka hameno kuti pane chiri kuvigwa here nehurumende kana kuti yakaverifya manhamba acho sei, havanonge vakatiudza kuti nzira yavo iyoyo yavakashandisa kuverenga vane chivimbo chakadini kuti inobudisa chokwadi.
Ko iyo manhamba aya pane zvaanokanganisa here, pane zvaanobatsira here?
Anobatsira zvakawanda chaizvo. Zvirongwa zvehurumende ipi neipi zvayo pasi rose zvinenge zvichienderana nokuti munyika muna vanhu vakadini munyika imomo, vanhu vakawanda sei munyika imomo. Rubetsero runopiwa nyika nemaorganization akaita sana United Nations nenyika dzakaita sedzana America zvinenge zvichienderana nokuti vanhu vari munyika imomo vanhu vangani, vanhu vari kunze vanhu vangani. Zvekare zvinobetsera hurumende kuti ibude nezvirongwa zvavari kunze zvichi vachinatsoziva kuti vari kunze vacho vakawanda sei nenhamba kwayo chaiyo chaiyo.
Kana tikati hedu hurumende yanyepa ikabudisa manhamba mashoma, chii chavanowana pazviri?
Vanogona kana vazviita novune, vanogona ivo kuwana kuti mari dzimwe dziya idzi dzinenge dzichifanira kuti pamwe dzidzise unoku kuvhota tiri uno, kana kuti vachivhurire kuvhota tiri uno voti kuna vanhu vakawanda uko variko uko hatingachamisi mari vovhoterana varimo muZimbabwe imomo. Saka pane zvirongwa zvimwe zvavanogona kunge vachida kutsika kuti vaite sekuti vanhu vashoma, kana vanhu vari vashoma havaitirwo zvakawanda nokuti vanenge vachinzi vashoma. Saka ndopatiri kuona ipapa apa kuti pane rumwe ruoko rwakavigwa apa pahurumende kuti kwanzi ivo pachavo vanofanira kunge kuziva chaiko hurumende kuti no, vanhu vari muZimbabwe havangamboiti vashoma ivava, siri kuziva kwatinozviita ini. Vanhu vanenge vanotoziva zvavanoitira zvavakaviga, vanhu vaigara vachikombrena kuti toda kubvumidzwa kuvhota kunzo. Saka ike zvino vanenge voti vanhu vacho vashomashoma kunyika yakati uku kuna vanhu vanosvika 8000 chete kuamerica, zvinotikostira mari yakati kuti vakwanise kuvhota vari kuko zvinoita dzimwe nyika. Ndo mavonero atinoita kuti taakuenda kunovhota gore rinouya. Saka pamwe ndozavavigira manhamba iwayaya kuti kuite sekuti hakuna vanhu vakawanda vane mutsoro vese ivavavo. Asi kana pava kuzinda pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittance ayaya, handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni, ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni. Ndo patinoona kuti maitiro ava apa vanzvenga chokwadi.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata Zim Statistics kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation yepamwedzi hazvirevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yakabva yadzikawo. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti mitengo yezvinhu iri kuderera. Zimbabwe National Statistics Agency inotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu pamwedzi, kana kuti month on month inflation, yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana, kana kuti 25.6% mumwedzi wechikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana, kana kuti 12.4% mumwedzi wanyamavhuvhu. VaMoyo vanoti kukwira kwemitengo kunonyanya kurwadza vashandi sezvo mihoro yavo isiri kukwira uye vari kuiwana iri mumadhora emunyika, asi zvinhu zvizhinji zvichitarwa mitengo nedhora rekuAmerica. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuderera kweinflation hazvireve kuti maprices anofanira kudzika. Maziviro etu ndeyekuti kuderera kweinflation zvinogona kureva kuti maprices haachakwiri nenzira anga achikwira nawo kwekutanga. Ndizvo zvatinoziva. Nguva yapfuura taiona kuti pakunoderera inflation maprices anosara ari panzvimbo imwe chete paange ari. Saka kuderera kweinflation hazvirevi kuti maprices zvekare anofanira kuderera, anofanira kudona.
Tiri kunzwa hurumende iri kuti mutengo wadzika, asi inflation yepagore ichinzi nezimstats yakwira. Zvinotsanangurika sei izvi vamoyo?
Pane distortion isingatsanangurike kuti mitengo yezvinhu vanoti yaderera kana kuti yadzika, asi on the other hand vanhu voti inflation yakwira. Sezvatinoziva nguva yapfuura kana kutambotaura nezvazvo kuti kukwira kweinflation zvinotoreva kuti mitengo yezvinhu inotoramba ichikwira, asi haichakwiri nenzira yaikwira nayo kwekutanga. Asi hazvirevi kuti haichakwiri, zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inoramba iri payanga iri kwekutanga, hazvirevi kuti mitengo yezvinhu inodona. Tozonzwa zvekare vakutotaura kuti inflation yadzikira kana kuti maprices yezvinhu adzikira. Hatisi kuwaona maprices achidzikira. Tinogona kuona sugar, tinogona kuona mafuta, asi zvinhu mbiri nhatu chete zvotaurwa sengati zvinhu zvese zvatinoshandisa zvaderera, asi zvinenge zvisiri chokwadi.
Saka sei vamwe vari kuti mitengo yezvinhu iri kudzikira?
Vanhu vacho vanoshamisa, vanotaura kuti zvinhu zviri kuderera kana kuti zvinhu zviri kudzika. Maonero edu inenge yanyaya yepolitics. Zvinogona kuva zvisiri chokwadi kuti mitengo yezvinhu inoderera kana kuti inodzika. Taona matoll gates achikwira, interbank taona ichikwira, mitero yemota, maschool fees. Zvese zvatinoziva vamwe vakawanda takaona ichikwira. Kutotenga mari yekunze kwenyika zvupko yakwira, asi tingaenda kumanewspaper ndiko patinonzwa kuti mafuta adzika neshuga yadzika. Zvinhu mbiri zvoitwa as if zvinhu zvese zvadzika, asi vanhu vakawanda havararami nezvinhu mafuta neshuga chete. Zvakawanda zvatinoshandisa paupenyu zvatinoona zvichikwira mazuva nezuva. Tiri kuona zvekare maservices egovernment vakutoti havachadi mari yemunomu, kwakudodiwa mari yekunze kwenyika. Zvinotoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Nenyaya yekuti patinozoenda kunotenga mari iyoyo imari isingabatiki.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gweta remumiriri weZengeza West uye vari mutevedzeri wasachigaro weCitizens Coalition for Change vaJob Sikala rinoti vaSikala vanogona kuonekwa naChiremba nhasi kana mangwana. Rimwe remagweta vaSikala vaJeremiah Bhamu vanotiwo vaSikala vanogona kunge vakaisirwa muchetura mujeri mavo, asi vachiti vari kunzwa zviri nani. Vabhamu vanoti vaSikala vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa uye vachange vari mumatare nemusi wechishanu, musi wa13, musi wa15 nemusi wa28 mwedzi uno waGunyana.
VaSikala vanotaridza kuti pari zvino vave nani muurwere hwavo. Havana havo kunge vazokwanisa kuonekwana naChiremba vavo seshuviro yatava nayo apo pavakanga vasvika pakaipisisa chaizvo nenyaya yeutano hwavo. asi vakambowana rubatsiro vari mutirongo kudaro. Tinovimba kuti vana chiremba vachakwanisa kunovaona muzuva ramangwana kana mazuva mashoma shoma anotevera kuti vagonyatsoongorora kuti zvaifamba sei chaizvo, chii chakakonzeresa urwere hwavo uye kuti vachizonyatsotiudza kuti vamira papi panyaya dzeutano. Aya, izvi ndozvatamirira kunzwa kunana chiremba mushure mekunge vanovaona, uye zvakare sekutaura kwandaita tariso redu ndeyekuti vachanovaona mangwana kana mazuva mashoma shoma ari kutevera aya.
Vabva munyaya dzavasikala dzakamira sei kumatare edzimhosva?
Totarisa pari zvino panyaya dzavakamisirwa pamberi pemazitare emhosva. Muchirangarira vakamisirwa pamberi pedzimhosva, vakatasana nenyaya dzakati wandei. Imwe yenyaya idzi yakaiswa pamberi pedare muzuva ranezuro. Vaifanira kuendera mberi vachitongwa nenyaya yokunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga musi wa31 July 2020. Iyi nyaya iyi yakapfuudzirwa mberi kuti izopedziswa kuti ienderere mberi musi wa13 wemwedzi uno. Imwe yedzimwe nyaya dzavari kupomerwa yacho ndo yanga iri mudare muzuva ranhasi. Nyaya iyi yapfuudzirwa mberi kusvika musi wechishanu. Pataenda kudare takumbirisa dare kuti riise vaMichael Reza navaLancelot Mutsokoti mutirongo kusvika vatipa mapepa edzimhosva avakanga vanzi mudare vatipe, asi vari kuramba vari kuzvidza dare vari kuramba kutipa mapepa aya. Saka taisa chikumbiro pamberi pedare kuti kana vasati vaita zvavakanzi nedare vaite, ngavaiswe mutirongo uye dare ngarirambe kunzwa zvavanoda kutaura pamberi pedare vachinenedzera vasikala navasitole.
Dare rinoti richakupai mutongo waro panyaya iyi zvarini vabhamu?
Dare richatipa mutongo panyaya iyi musi wechishanu, ndoparichaziva kuti zvakamira sei. Imwe nyaya yavo yetatu ichadzoka zvakare kumadzitare dzimhosva musi wa15 wemwedzi uno. Yekupedzisira yechina ichadzokawo zvakare musi wa28 wemwedzi uno. Ndo mamiriro atakaita panyaya dzavo pari zvino.
Avo vange vari rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakumbira bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress nemamwe mapato kuti amire nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri panguva yakaoma, vachivakurudziravo kubatsira mukuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena gore rinouya. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reOperation Dudula riri kuenda kumatare kuti rimise hurumende yeSouth Africa mukuwedzera mwedzi mitanhatu pamagwaro eZimbabwe exemption permits sekuziviswa kwakaitwa nehurumende yeSouth Africa svondo rakapera. MuNewsday makare nyanzvi yekuAmerica munyaya dzezveupfumi vaSteve Hanke vanoti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinofanirwa kuvharwa nekuti ndiro riri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu munyika. VaHanke vanoti Reserve Bank of Zimbabwe harina zvariri kuita. Herald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakasunga mukuru weTobacco Industry and Marketing vaMinwell Gudu asi havana kutaura zvizhinji. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko weStudio 7. Inzvii yangu iri kundinetsawo kune vanhu vese vari kuvhotera veZANUPF. Ine vana vechikoro vasikuenda kuchikoro matichada kustraika. Kukuzoti ZANUPF ikazenge yahwina, pane vana vachaenda kuchikoro here? Handifungi kuti kune vana vachaenda kuchikoro. Kana mabasa chaiwo mabasa hamusisina muZimbabwe. Inezvi kune chipati cheCC chafomwa chekuda kukonfuza vanhu vabereki kuti vavhotere papati isiriyo. Zvinorevei? Inezvi kugoromonzi kuvevekanzuro ugurumonzi kwa wariku badara savana ma 1500 USD ende wanda kuna badara kwa churungupu wakari siti kadikidiki azusiri mkombiuta zusiri tomboru mkombiuta unungonzi badara umbude ameno kutisurukumboreve mnyikede Zimbabwe shu watu tichafa ni namu chukwa di namu chaye titambuza kukonfuse ndichi yesisi jipati chafoma chafoma chichipati chuchu tatuona Facebook zato zara utune chisisi chafoma ha?
Mamuka sei pano pa studio, mamuka sei pano pa studio. Niende kwa chifu diri pano pa jepen. Ndukuona wamu yivido waru kufara chazo kucha. Taka extender kwa mapemite duku shika amuna juni, 30 juni. Inini maonera wamu ndukungona kunge kuti. Chitsozi chula kutitu kwa pa. Chitsozi chaka toka tiri kwa pa. Makabato re ANC nireza nukuona kwangu. Nukuru waru kuzawati mapemite kwa expire msua 31 December. A 31 December munhu wese anenge akuZimbabwe. Anozoya ma elections, vanhu wese vari munhu South Africa maZimbabweans vachazenge vachivota. Saka vakaona kuti no tikavati 30 June, nyango vakapazozo ndi 30 June muri ma elections azoya July as usual before. Hakuna chakwanisa kuregister nekuzovota. Saka vanhu wese ava vanenge pachisina. Saka ndikuona nge chitsotsi chakaitwa pakati pemabato mairaya. Saka vanhu ngavangwariri vaziye kuti chi aiwa ngatungo itora nge 31 December icho ndo paperira mapemes because madzingirwa richazoitwa buka after 31 June wachoka todzingwa nge imbwa todarika because apa vanenge vanenge chinangwa chavo chinenge chapere chekuti ma elections anenge apa dzi kuzoenda apa chinangwa yekuno register apa china kudini kana kuri kubvisa government yacho iripo pane pachisina ah ndo muonera ngo saka vanenge tirege kurara nezamukama handi tiri musha tinovuta.
Atizwe kuti torarama sei muno munyika muno. Vajobho sikarava. Musa yavakaita idiki diki. Asi vari kushungurudzwa kuita kunge vakauraya munhu. Asi vakauraya vanhu vanotozikanwa. Varungoregerewa. Havasi kushungurudzwa kana kutombonzwa nezvavo kana. Izvezvi kune vamwe varungopfigirwa zvisina kana tsarukano. Andizivi kuti ndokurarama kwacho iri munyika handizivi. Ko kana munhu ane mhosvaka ndatongweka nekukasika kana achienda kujeri woenda kujeri. Anogochengeterwei ko mazuva yakawanda kudero. Svikira munhu akurwara mujere imomo. Apo kuti mumuregerere aende kumba kwake achinorapiwa ozodzoka kumba. Kuzotongwa hamudi moda kuti afire munhu imomo. Saka zvinobatsire izvozvo kwato ne vanhu ane mhosva hombe chaidzo pati varungoregerero.
Hello pa Studio 7 Moroi Makadi ndi writing etwa Shepherd is calling kuti pano pa ningiriki Northwest in South Africa ku Klerksdorp. Nawe nokuda kumbotaurawo nyana ndekuti kusei zvisingaiti kuti vanoerenga asarudzo dzemuZimbabwe votokumbira vanhu vekune dzimwe nyika kunze kuti pasaita rigging because maopposition party vanongoramba vachingochema kuti vanobirigwa vachiti ningiriki Zeki inonge yakabatwa neZANU-PF zvinhu zvizhinji zvinonge zvakabatwa neZANU-PF saka panogona kubirigwa ipapo.
Makadi pa Studio 7 tinokuwadzisai mose. Isu mashoko edu tinoti hurumende yava munangagwa kana yakundikana veduwe ngaisarende. Taneta nina mutanzwa vechidika tina kana mabasa kana patakabvirira nguva refu yekwareba nguva yakareba singaiti. Ende vamunangagwa zvotoratidza pachena kuti vatadza kutonga. Ngavasire vanokwanisa kutunga vana veZimbabwe havachisivo muZimbabwe vari kutiza vachienda kunze kwenyika nenyaya yenhamo. Mutungamiriri chaivo chaimo wenyika ino hatina. Tine vatongi kwete vatungamiriri muno muZimbabwe. Vamunangagwa ngavasire vanogona kutonga vaende. Ngavasire mukomana apindi pachigaro.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muchikamu chino semazuva ese tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutambi wetennis Francis Tiafoe ava kuzivikanwa pasi pose zvichitevera kukunda kwakaita mutambi wetennis anozivikanwa zvikuru Rafael Nadal. Nadal ari pachinzvimbo chechipiri pavatambi vane unyanzvi hwetennis pasi pose. Kukunda Nadal kwakaitwa naTiafoe kwakaunza makorokoto anobva kuvanhu vakuru vazhinji kusanganisira vezvematongero enyika nevemitambo vakaita sana LeBron James nevamwe. Tabata anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa kuti atiudze pamusoro paFrancis Tiafoe.
Francis akakunda Nadal mazuva maviri apfuuraya. Ndakaona game racho ndakafara nazvo pakuti muchinda uyu ari very good and promising, and also the dynamics at the big three anga aripo, Nadal, Djokovic and Federer, the big three zvezvauri zvakushinja kwakuya vafana vechidiki navo kuti vachite take over tennis.
Ko mukomana uyu akabva nepi?
Francis ari unique in the sense yekuti akazvarwa ne vapoteri vekuSierra Leone. Maparents ake anobva kuSierra Leone, vakatoyo as my immigrants. Saka has no power chance or hope kuti you can succeed anywhere kwaunoenda with hard work and dedication. Baba vake mufunge vanga vatonzi ndio vaichengetedza nzvimbo yetennis kuno kuMaryland kunozi kuBellsville. Saka pata pakuvekia cheka wenzvimbo yetennis dzakabvadi vatika kufundisa mwana wavo how to play tennis. Ipap vachitova advantages ipap. That's how Frank Future star was born to be a great player. Saka bva akuramba achingotamba achitamba achitamba achingova. Saka kukunda kuve makota finals kwaave right now hazvi zvinyowani because akatombosvika makota final kuAustralian Open. Saka munhu ari kusvinira mbijana ndikumona achiwina one major very soon. It could be ipapapa because matambi anoita ane a very good set.
Mataro pamusoro pematambiro anoita, chii chamuri kuona pamatambiro anoita chakasiyana nevamwe vamunoziva?
Right, munhu ari very strong matambiro ake. He's an aggressive player and also ane a very good set and also ane a very good return. Saka a player ane a good set and a good return, munhu wekuti even kana chikwanisa kusevho zvakasimba ano return yourself zviri good nesense yake. Saka ndozvaishungurudza Nadal matambiro avaita, and also munhu ari very quick and fast. Saka Nadal neage yake yekutiwo ati kurei zvakaka haana kwasa kumecha the energy the physicality yaFrancis.
Ramangwana rake munoriona kuti rakamira sei?
Ramangwana rakajeka for Francis.
Uyo anga ari anofarira mitambo yakasiyana-siyana Brian Musekiwa ari parunare muMaryland neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi dzinoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika haugoni kuva pasi pemiriyoni rimwe chete. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuderera kunonzi kwakaitika painflation pamwedzi yaakurevi kuti mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva neveruzhinji yabva yadzikawo. Gwetara vaJobskala rinoti vanotarisira kuti vasikana vachaonekwa nana chiremba vavo nhasi kana mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.